Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi, uri musi wesvondo, chikumi 12, 2022. Makateerera kuStudio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Urongwa hwekuvheneka mutumbi wakawanikwa kunyatsime hunonzi nebato reCitizens Coalition for Change ndewamuzvare Mo Blessing Ali hwotarisirwa kutanga chero nguva. Misa Zimbabwe nevamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti havasi kugutsikana kuti mishina yakatengwa nePortrans haizoshandiswi munyaya dzekusora sezviri kutaurwa nehurumende. Urongwa hwekuchinjana vasungwa pakati peZimbabwe neBotswana hwosvika padanho repamusorosoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mashoko atiri kutambira kubva kunyatsime chitungwiza anoti vatsigiri veZanu PF vaenda pamusha pari kuchemerwa muzvare Mo Blessing Ali vanova nhengo yebato reCitizens Coalition for Change ndokutanga kukonzera nyonga-nyonga. Kanzura weZanu PF wenzvimbo iyi ari pamavhidhiyo ari kutenderera pamadandemutande achitenda kuti haasi kuda kuti vatsigiri vebato reCitizens Coalition for Change vacheme mwe vavo vakapfeka hanzu dzebato ravo kana kuimba nziyo dzezvematongerwo enyika. Anoti nzvimbo iyi ndeyebato reZanu PF, gweta rakasarudzwa nemhuri yamuzvare Mo Blessing vaJob Scholar. Vatenda kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pamusha apa.
Pasvika MP weZanu PF weSeke Rural, one of the most unpopular members of parliaments in Zimbabwe, nakansela wenzvimbo iyo yeZanu PF, vane matags eZanu PF anga akanwiswa doro akadhakwa. Vakatanga kupopota vachiti pano rufu urwa susu zvochemerwa muno, hatidi kuona vanhu vakapfeka mauniform, vakapfeka attire yeCCC, ino iterritory yeZanu PF. Zvekare ivo vakati hatichadi kuti nhamo yaMo Blessing ichemerwe pamba pake kunyatsime ichibuda inochemerwa kuSt Mary's. Ini ndiri kuda kuti kuvana vemuZimbabwe, batai hana dzenyu, tichachemera Mo Blessing pamba pake. Tiri kukoka zuru nezuru zvavana veZimbabwe kuti vauye vazochema nesu panguva yekuchema kwakadai.
Ko, panyaya yekuvhenekwa kwemutumbi, tabvunza vaSkala.
Chakafana kuti chiitwe ndechokuti pachiitwa postmortem examination yake, then tapedza izvozvo tozoita forensic examination zvekare. Hatidi kuti tisiye tisina kuwana umboo hwakazara kuti akaurawa sei. Saka hatisi kuzotendera zvinotevera kuti mapurisa aite forensic examination nepostmortem pasina gweta rakamirira mhuri nevemhuri.
Vachipindura, mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muZanu PF vatafadzwa Mugwadi vati bato reCCC riri kuda kuisa nyaya dzezvematongerwo enyika pasina kukodzera.
Zvinonyadzisa zviri kuitwa nebato reCCC rina vachamisa kubudikidza nemashoko ari kubudiswa nenhengo dzavo dzakaita sana vaJob Scholar. Handizivi kuti hunhu hwedu vakahurasa kupi hunoita kuti vatsvake mbiri yezvematongerwo enyika parufu runorwadza kudai. Muzvare Mo Blessing Ali munhu watinoziva, hatina kana mucherechedzo watati taona kana picture inoratidza kuti mai muzvare Mo Blessing Ali vaita zvematongerwo enyika. Munhu watinongoziva kuti wainzi waishanda kuchitungwiza City Council.
Mumashoko kuvatori venhau nezuro, mapurisa akazivisa kuti mutumbi wakawanikwa naMailina Mukandi vanova mai vaPayas Jamba ari kutsvagwa nemapurisa sezvo ari akapedzisira kuwanikwa aina muzvare Mo Blessing vachiri vapenyu musi wa24 mwedzi wapera. Mamwe masangano evatori venhau uye vanorwira kodzero dzevanhu vanoti havasi kugutsikana nezviri kutaurwa nehurumende zvekuti Portras haizoshandise umhizha hwayakaparura panyaya dzedzinhare kana kuti Telecommunications Traffic Monitoring System TTMS kusora vanhu. Gurukota rezveumhizha neumhetura mukufambiswa kwemashoko vaJenfan Muswere ndivo vakaparura urongwa uhu muHarare svondo rapera, vachivimbisa kuti hausi kuzoshandiswa kusora vanhu. Vanoti huchashandiswa chete mukuona kuti inhare ngani dzapinda kana kubuda, kuitira kubhadhara mitero kwemakambani enhare mbozha. Kambani yeGlobal Voice Group kana kuti GVG ndiyo yakapiwa basa rekuisa mishina iyi nehurumende zvinonzi nevamwe zvakaitwa zvisina kujeka. Bepanhau repadandemutande reNewsHawks rinotiwo kambani yeGVG ine maoko akasviba sezvo iri kupomerwa nyaya dzeuori kuLesotho, Ghana, Liberia neGuinea. Kambani iyi ine mizinda kuSouth Africa neSpain uye iri kupomerwawo mhosva dzekusora. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru wemisa Zimbabwe vatabani moyo.
Semisa Zimbabwe takaisa nhona dzedu mukunyora, tikaisa nhona dzedu mukutaura nehurumende kuAfrican Union and kusvikira zvakare kuUnited Nations, tichivaudza kuti urongwa hwavo hwekuparura zvikurusa nemutemo weCyber and Data Protection Act wanga usina kumira zvakanaka, nekuti waizopa dambudziko pamberi apo, dambudziko ratakuona nhasi.
Iyi dambudziko reiri?
Rekuti zvikurusa Portras inopiwa masimba ekuchengetedza mashoko yainopiwa nevanhu kuburikidza nebasa rayo rekuchengetedza mashoko anobva kumadandemutande nenharembozha yatinotiyo data protection. Uyezve Portras yakareyo inopiwa simba rekuti inge ichiongorora ipfeke mamwe maziso ekuongorora nekusora kuti vanhu vari kuitei pamadandemutande, panharembozha, panhare zvadzo. Izvi zvinotipa kuti tive nechipuka chinonzi svukuviri chine misoro muviri.
Munorevei apa vamoyo?
Zvazvinongoreva ndezvekuti dambudziko guru rinouya pakunge tisina kugutsikana, nekuti Portras ichakwanisa kuchengetedza zviga zvevanhu zvayakabata kana ichinge yakuongorora zvakare kuti vanhu vari kuitei.
Izvi zvinorevei?
Zvazvinongoreva ndezvekuti tasvika padambudziko rataigara tichitaura kuti tichasvika padambudziko iri tikatora nzira yatiri kufamba nayo. Naizvozvo Misa Zimbabwe inoramba ichidzokorora zvakare kuti mutemo uyu unoda kuti uvhenekwe kushandisira kuburikidza nenzira dzakawanda kuitira kuti utarise zvakare kuti pane kupokana kwemabasa ari kuitwa nePortras anova achavhiringa utano hwezvayakapfimbika muhana mayo zvainopiwa zviga kuti irambe yakapfimbika.
Munoonawo seiyo kambani yeGVG?
Tichitarisa kambani yapiwa basa rekuita izvi, isu semisa Zimbabwe chatinokurudzira, munoziva tinoparura urongwa hwatinoti Transparency Index assessment inotarisa kuti pane kufamba kwakachena here pakufambiswa kwemashoko zvikurusa kana mabazi ehurumende kutsvaga mabasa anofanira kuita zvinhu zvayo zviri pajekerere. Isu semisa Zimbabwe tinoramba tichitsinidzira kuti nhau dzekutaurwa zvakasununguka, nhau dzekuchengetedzwa kwemashoko evanhu, nhau dzekupiwa urongwa pachena, access to information, wakakosha kuti vabudise kuti basa iri rakafambiswa sei kusvika rasvika parasvika vachizopa kambani yakubata basa iri.
Saka poitwa sei?
Dare reparamende rofarwa kunge richiongorora kuti chii chaitika kuitira kuti tive nevimbo mumabasa anoitwa nemapazi ehurumende.
Mukuru wemisa Zimbabwe vatabani moyo vari parunare kuBritain. Hurumende yeBotswana inoti yave kumhanya mhanya kuitira kuti ione kuti chibvumirano chekuchinjana vasungwa chainacho neZimbabwe chazadzikiswa kuitira kuti vasungwa vayo gumi vari majeri emuZimbabwe vanopedzera mitongo yavo kunyika iyi. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Muchiziviso chavakapa muparamende yeBotswana nezuro, gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kweBotswana vaThomas Kagiso Mmusi vanoti bazi ravo ratora danho iri mushure mekuzvionera pamunhu sefocha kuti majeri emuZimbabwe akazarisa kufurikidza mwero.
Takafanira kuona zvizvarwa zveBotswana zviri mumajeri emuZimbabwe zvadzoswa kumusha nekukurumidza. Mamiriro ezvinhu mumajeri emuZimbabwe haana kunakira zvizvarwa zveBotswana zviri kupika jeri muZimbabwe.
Panguva iyo nyika pasi rose dziri kurwisana nematenda anotira COVID-19 neremonkeypox ayo anopararira nekukurumidza pakaungana vanhu, vamusi vaenderera mberi vachiti kusiya zvizvarwa zvenyika izviri mumajeri emuZimbabwe zvakafanana nekuti zviri mumukanwa mamupere.
Zvirwere zvakafanana necovid-19 nemonkeypox iri kunzi yasvika hazvidi vanhu vachigara vakamanikana.
Bazi ravamusi rakatuma chikwata chenhumwanhome icho chakanga chakatungamirwa nekomishina wezvemajeri munyika iyi Muzvare Daina Marate kuzoongorora magariro akaita vasungwa mumajeri emuZimbabwe pamwe nekuona kuti vasungwa vari kubatsirwa sei vari mumajeri aya kuitira kuti vasazodzoka kutirongo zvakare. Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vari murongi mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice kana kuti ZEM Justice Fatendai Mbofana vanoti havaoni zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika 453 zviri kupika zviri mumajeri emuBotswana zvichibvuma kuti zvinopedzisira zvikamu zvemitongo yazvo zviri mumajeri emunyika.
Tinozviziva isu kuti majeri edu emuZimbabwe acho naiwowo ane nyaya. Pamazuva mashoma apfuura takatoona zviri kuitika kuchikurubhiko kuti munotoita sezvikepe zvekare zviya zvaitakura maslaves kanatiti nhapwa dzichibva kuAfrica dzichiendeswa kuAmerica, vanhu vakaita kurara mujeri so kunge masaga.
Studio 7 anokwanisa kuonzwa divi revemajeri munyika reZimbabwe Prisons and Correctional Services sezvo mukuru wemajeri Commissioner General Moses Chihovhu kana mutauri weboka iri sezvo vanga vasingadairi nharembozha dzavo kusvika taenda pamhepo. Zvichakadaro, vamusi vanoti kunze kwekuzara kwemumajeri emunyika kune zvakaonawo zvakanaka zviri kuitwa nevanochengeta vasungwa munyika maringe nekururamisa uye kugadzirisa remangwana revasungwa. Vamusi vaudza Studio 7 kuti vari kutarisira kutanga kudzidzisa vasungwa vavo kurima, kusona nekufuya zvipfuyo zvakasiyana-siyana senzira dzekubatsira vasungwa kuitira kuti vave neramangwana rakajeka.
Sezvo Botswana iri nyika inotenga zvekudya zvayo kunze kwenyika, urongwa hwekudzidzisa vanhu kurima hungabatsira nenzira dzakawanda kusanganisira kuti nyika ikwanise kuzviriritira. Vanochengeta vasungwa kuZimbabwe vanovadzidzisa kurima, kusona uye kupfuya. Izvi zvinhu zvakanaka kwazvo nokuti vasungwa vanobuda mutirongo vave neruzivo rwokutsvaga mari narwo.
Mukwedza nekuzvipira kuona nekudzamisa kudyidzana kwevachengeti vevasungwa mugungano renyika dziri kuchamhembe kuAfrica reSouthern African Development Community kana kuti SADC, kwakaumbwa komiti yemajeri kana kuti SADC Corrections and Prison Subcommittee muna 2019. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dunhu reTasmani muAustralia ndiro ravere kutanga munyika iyi kuwedzera makore ekuti mwana mudiki akwanise kuendeswa kujeri kubva pamakore gumi kusvika pagumi nemana. Izvi zvatambirwa nevanhu vakatanga kugara munyika iyi kana kuti indigenous groups uye vanorwira kodzero dzevanhu. Zvapawo kuti vanhu vemunyika iyi vakurudzirewo mamwe matunhu emunyika iyi kuti aite zvimwe chetezvo. Vana vanosvika 600 vari pamakore ari pakati pegumi negumi nematatu vanonzi vakaendeswa kumajeri mugore rapera. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky Vanoti akuna anoziva kuti hondo yekurwiswa kwenyika yavo neRussia inopera rini, asi vanoti mauto enyika yavo ari kumira semvumba mukurwisa kuti dunhu rekumabuda zuva kwenyika iyi risatorwe nemauto eRussia. VaZelensky vakataura mashoko aya pavideo mashoko avakatura kunyika yavo nezuro manheru. Ukraine inotiwo mauto ayo akwanisa kumanikidza Russia kudududza mudunhu reKherson riri kuchamhembe kwenyika iyi rakapambwa hondo ichangotanga. Pane kurwisana kwakasimba kunonzi kuri pakati peUkraine neRussia muguta reSyaverodonetsk. China iri kurudzira kuti paitwe nhaurirano dzekupedza hondo iyi. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chatinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum. Muchirongwa chanhasi tine hurukuro navalenmo Munangu, mukuru wesangano reYouth Decide Zimbabwe, nezvezvirongwa zvavari kuita mukusimudzira vechidiki.
Ichokwadi tine zvirongwa zvemayouth zvatakatanga, zvirongwa zvatakaparura nevechidiki zvatiri kuita iye zvino. Pari zvino takaparura chirongwa chino chatingatiito pachirungu chinonzi icho Engaging Communities, Empowering Youth.
Munenge muchishanda naanani kana kuti nemasangano api?
Tiri kunyanya kushanda isusu nemayouth ari muutungamiriri. Mayouth akavamba maorganization, mayouth ari kushanda nemapoka akasiyana siyana. Mayouth ari muzvikoro vatingati vanotungamirira vadzidzi, ndo vatiri kunyanya kushanda navo pamuchirongwa ichochichi.
Kose makafunga kuparura chirongwa ichi?
Ichi chirongwa chakauya mushure mekunge taona kuti vechidiki havasi kunyatsa kunzwisisa nyaya dzemutemo, nyaya yatingati constitutionalism, havadzinzwisisa idzodzo nyaya dzeconstitution kuti vanokwanisa kuishandisa sei mubasa ravo ravanenge vachiedza kuti zvinhu zviitwe zvakanaka, kana kuti pavanoedza kushanda kuti zvinhu zvigadziriswe zvakanaka. Tikaona zvakare kuti vechidiki havanyanyi kunzwisisa zvakare nyaya dzekugona kutungamirira mapoka avanenge vachitungamirira iwayo, dzatingati isusu leadership and governance pachirungu, kutungamirira mapoka avo avanenge vachitungamirira iwayo. Saka tine urongwa, tine zvatakagadzira zvatinovaunganidza tobva tatsanangura nekunzwisisawo kwatinoita.
Pane vamwe vamunoshandawo nawo here mukudzidzisa vechidiki muzvirongwa zvakadai?
Tinodiedza vatingati maexperts, vanhu vakazvidzidzira kana kuti vanhu vanogara vachizviita zvekutungamirira maorganizations, vanhu vanonzwisisa nezvemutemo, magweta anoshanda nemapoka akasiyana siyana, nevanoshanda nemaorganization akasiyana siyana, nedzimwewo nyanzvi dzezvemutemo. Munoziva kuti mutemo kune vanotounzwisisa asina kumbobvira vakaudzidza nenyaya yekuti vaiuverenga. Saka ndo vamwe vanhu vatinotora ivavo. Then totaura nyaya dzesocial accountability, nyaya dzinoenderana nezvekushandiswa kwemari mukati menzvimbo dzatinogara. Sezvamunoziva kune inonzi devolution. Devolution tiri kutaura nezvekuti kutorwa kwemasimba achiendeswa kumatunhu. Saka masimba iwayo ari kumatunhu, matunhu ane mari dzaanopiwa kuti ashandise, angava malocal authority, angava maprovincial councils, vane mari dzavanopiwa.
Saka chinangwa chenyu ndecheyapa?
Tikuda kuti tinge tine vechidiki munzvimbo yega yega vanenge vachizonzwisisa kuti chinonzi social accountability chii, chinonzi good governance chii, mari dziri kubva kuhurumende dzichipiwa malocal authority, makanzura dziri kuzoshanda sei, dziri kushandiswa nezvei, uye zvadziri kushanda zvacho ndizvo zvinonyatsokudiwa here mukati menzvimbo iyoyo. Nekuti pamwe pacho tinoona taakuita dambudziko kuti mari yauya munzvimbo asi vekanzurwa nezvavakaronga, asi pane atingati maproblems kana kuti zvimwe zvinhu zviri kunetsa, mamwe machallenges ari mukati menzvimbo zvinetso zvinenge zvichida kuti zvigadziriswe, asi nekudawo kuti vekanzuru vane yatingati isusu master plan.
Mungatsanangura here ipapo vamunango?
Vane gwaro ravo ravakanyora ravasingadi kuchinja. Saka tii tichida kupa mukana wekuti vekanzuro vashande nevanhu kunyanyanya vechidiki vanonzwisisa kuti mari dzinofanira kushandei, zvii zviri kunetsa munzvimbo ino, uyezve nyaya dzecorruption. Munongoziva kuti nyaya dzeuori dzapfunya chibokoto munyika ino. Nyaya dzeuori dzirimo muhurumende, nyaya dzeuori dziri mumapoka akasiyana siyana, nyaya dzeuori tinoona dzirimo mumakanzura. Saka tinoda kuti vechidiki vange vachinzwisisa nyaya yatingati isusu budget analysis.
Vanenge vachida kuona chiyapa?
Kuona kuti mari dzakapinda kana kuti mari dzatakatanga nadzo gore rino sekanzuru dziri kushanda zvakanaka here, kana mari idzodzo dzisiri kushanda zvakanaka chichi ndepapi chaipo pari kuita kuti mari idzodzo dzisashanda zvakanaka mari iri kushotera papi saka tinenge tichida kuti mayouth anga achizonzwisisa zvinhu zvakaita saizvozvo kunzwisisa nyaya dzemabhajeti kunzwisisa nyaya dzekutiwo mayouth kana ane pfungwa dzavanofunga vanokwanisa kunyora atingati mawhite paper freedom of thought ithink yakanyatsokuiswa mubumbiro redu remutemo kuti kana munhu ane zvaanofunga kuti zvinoda kuti zviitwe munzvimbo munyika kana kuti nerimweboka anokwanisa kurinyorera achiratidza pfungwa dzake zvakatobvumidzwa izvozvo nemutemo wenyika inoi inova constitution yezimbabwe
mukuru wesangano reyouth decide zimbabwe valenmo munangu vari parunare muharare iko zvino tochienda kuna tanonoka wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munodi pasimba
Jesu simba rangu
simba rangu
manheru akanaka vatereri ini ndini tanonoka wande ndichiti nhasi ngatipedzisei nyaya yebarika tichinzwa mashoko evamwe vatereri tochienda kuhonde valley uko tinzwe pfungwa dzevamwe mukoma variko
makadiiko wahwande ndinoitwa vakadzo ndogara kuhonde valley barika harina kumbonaka mwari paakasika adhamu naeva akamupa mukadzi mumwe chete kuratidza kuti mwari akanga atori nesimba reunga achitokwanisa kusikira adhamu madzimai akawanda saka akamusikira mukadzi mumwe chete kuratidza kuti iye ndiye anomukwanira tikatarisa vana soromoni naana dhavhidhi wakanga uine wakadzi wakawanda chivi chavakatoita chiya pamberi pamwari ndosaka makazoona dhavhidhi paakaona kuti chivi kuva kuita vakadzi wakawanda vakadziwo akazovamaintena asi asikazopindi kwaari mwari anongokurudzira kuti murume mumwe chete nemukadzi mumwe chete
kupedzisa chirongwa chedu uye kuvhara hurukuro pamusoro pebarika ngatinzwei kuna amai vanoti zvebarika izvi aiwa
wakadzi tiriko takatarisana nebarika barika harina kugonaka tiye mukazviongorora kuti pabarika ipapo zvinoitika pabarika hazvifani kuti ukaona varume vazhinji vanokurudzira barika inhau dzemungu vamwe vanototora vakadzi vavo kuti vavashandire tikatarisa mamwe zvimwe zvitendero vakadzi vavo havaendesi kuchikoro kuti vadzidze zvakanaka vaone zvakakoshera upenyu hwavo vanoona sekunge murume ndiye akakosha vanobva vamuona samwari izvo mushoko ramwari hazvitenderwi murume haasi mwari handisi kuti varukadzi vasaremekedze varume vavo vanofanira kunge vane ruremekedzo kwete kuzomuona samwari zvatosiyana ipapo naizvozvo vakadzi vavo vanenge vakutorwa kunzi vashande vachiita mabasa akasiyana siyana dzaandiro zhinji dzaakuenda kumurume uya chake ndechekumbozhati madzimai aya anenge achiita basa rekuita basa iri pedzezvo totarisa zvekare zvinofanira kuitwa muvanano kuti vari kusadzikisa here zvinodiwa namadzimai aya toona kuti vari kutokonziwa naizvozvo barika harina kutombonaka kana zuva rimwe chete kunyange vanoriita vainadzo idzo mari inyaya yeruchiva chete chete panenge pasina ro saka barika harina kunaka zvachose harina kana
saka pabarika pane anofara here neasingafari pabarika pane anodzimbikana here amai kana kuti kuwirirana kwemurume nevakadzi vake
anonyanya kudzimbikana mukazviongorora pabarika munhukadzi hapana kana mukadzi mumwe chete anofarira barika asi vanozongopinda mariri nenyaya yenhamo nenyaya yekuti dzimwe nguva zvatopo hapana chauchaita unongozvigashira zvakadaro asi takazviongorora tikadzamisa ndangariro kunyange tichitarisa mushoko ramwari barika mundimo muri kuitwa chiwi chikuru mukati imomo nekuti madzimai aya achazogumisidza akuita zvisiri izvo zviri mukati mewanano nenyaya yekuda kutsvaga zvinovafadza saka nini kwandirini semudzimai ndinoti barika harina kunaka
asi amai munonzwa vamwe vanoshandisa mavhesi emubhaibheri chairo vachitsigira nyaya yebarika munotii nazvo munotii kwavari
vanoda kufananidza barika vachiritora nezviri mukati mebhaibheri vanenge vachinyepa nekuti Bhaibheri rinoparidza zveshoko raMwari kubva kuna Genesis kusvika kuna Revelation. Panenge pachingoparidzwa zveshoko raMwari chete chete, kwete zvinoparidzwa zvaakutaurwa zvekuda kutofadza iwo nyama dzavo. Bhaibheri harifadzi nyama yemunhu. Bhaibheri riripo pakuti isu mweya yedu izwe nezororo, nyama ichaora. Tinenge tiripi pazuva reperero. Tikatarisa zvekare mushoko raMwari, panenge pachitaurwa nezve mukadzi nemurume, panenge pachitaurwa zvekereke yaJesu. Na murume anenge achitaurwa anenge ari iye Mwari, Mwari anowa futi zvekare iye Jesu Kristu, unowa zvekare Mweya Mutsvene, nekuti zvitatu izvi zvinobatana kugadzira chinhu chimwe chete chinowa iwo Mwari wari kumusoro kudenga. Saka vanhu vasasanganise zvenyama nezveshoko raMwari, hazvisi zvakasangana, nekuti Barika kufadza nyama, hatisi kufadza Mweya.
Nemashoko iwayo ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi pamwe nekuvhara nyaya iyi. Kana muine mibvunzo kana zvamunoda kugovana nevamwe vateereri, tumirai maodhi yenyu paWhatsApp number dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka vateereri.
Tinotenda Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Vanotungamira nhabvu munyika veZifa vari kutsvaga murayiridzi wechikwata chenyika chemaWarriors, kunyange hazvo Zimbabwe isasatenderwe kutamba nevekune dzimwe nyika. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vakafanobata basa remutungamiri weZifa vaGift Banda vanotisangano ravo riri kutsvaga murayiridzi acharuka chikwata chemaWarriors vachigadzirira kuzodzoka munhabvu yepasi rese.
Tichaisa macoaches because it's very important kuti tivaise kuti vagare vachi prepare kuti kana tadzoka kunotamba hati vanenge vakuziva kuti vari papi in terms of kuita basa.
VaBanda vanoti vatotumira matsamba ekushedzera musangano weZifa board wekukurukura nezvenyaya yemurayiridzi weMaWarriors ii. Aimurayiridza Mafingo United Makanyire Mugova Benjamin anoti pfungwa idzi dzakanaka zvikuru.
Zvakakosha chose kuti coach uyu ave anenge achitarisa vatambi vari kutamba muPremier League iri muno muZimbabwe izvezvi. Vopota vachiti paya panenge paine team ePremier League paanenge asiri kutamba, wounganidza maplayers vachioneka vati vari kutamba sei kana kutoita mafriendly netimu dzacho idzodzo dziri muPremier. Bhora rinoda kugara vanhu vachingogadzirira.
VaBanda vanoti ivo pachavo vari kuda murayiridzi wemuno, asi musangano ndiwo uchabuda nechisungo chimwe chete.
Tinenge tichida murayiridzi wemuno because ndivo vanhu vatofanira kuti tivape mukana kuti varatidze kuti navo vanogona.
Asi vaimbovesa chigaro weZifa Mashonaland East uyezve vaive nhengo yeZifa board vaFrancis Zimunya Nyamutsamba vanoti zvinoda kuitwa neZifa izvi kutambisa mari.
Imba inovakwa ichibva pasi, kwete kubva kudenga. Tinofanirwa kuzvibvunza isu kuti ko purpose ye national team coach ndeyei, kuti basa ra national team coach nderei.
Zimbabwe yakadzingwa munhabvu yepasi rese zvichitevera kupindira kwebazi rehurumende reSRC munyaya dzeutungamiri hwenhabvu, apo vakadzinga board reZifa raitungamirwa navakamambo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Gweta renhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change muzvare Mo Blessing Ali vaJob Scala vanoti vari kuda kuti panyatsoburitswa ongororo yekuti vakapondwa sei zvekusiya mutumbi wavo wave muzvidimbu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Sokuisika tisendava kuVOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 12 uNhlangula 2022 uCape Town. Endabeni zethu lamhlanje bathi tibele abantu eZimbabwe kulandela ukubulawa kwamalunga ebandla leCitizens Coalition for Change.
Okwenza abantu bacabangele ukuthi kungabe uhulumende uyathinteka kukho kungenxa yembali yakhe uhulumende.
Sebesehluleka ukuthenga imbambayila abantu ngenxa yokukhuphuka kwemithengo yempahla yonke elezweni.
Ukuthi sizaphephela ngapha sikwazi.
Abasekela ibandla leZaphu benza isikhumbuzo sikamuyi uDumiso Dabengwa bekhala ngokwenzakala elizweni. Salethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Atitibele abantu eZimbabwe kulandela ukubulawa kwabasekeli bebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change. Ekukhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Isidumbu sikankosikazi Mo Blessing Ali sitholakale izolo siqunywaqunywe zaphoselwa emgodini wamanzi endaweni ebizwa ngokuthi Nyatsime. Kuthi kobulawayo kusanda kubulawa umnumzana Langelihle Dube waganyulwa ngamabhemba emzini wakhe ngabantu bachatshangelwa ukuthi ngabalandeli bebandla leZanu PF. Ababili laba bebesaziwa kakhulu ezigabeni zabo njengabantu abafuna kube lenguquko kwezembusazwe kwele Zimbabwe. Kucatshangelwa ukuba babulewe ngabalandeli bebandla elibusayo. Kodwa isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati uthi u-Ali ucatshangelwa ukuba wabulawa ngu-Pius Jamba wayethandana laye. Kuthi-ke uDube ubulewe yizigebengu. UDube ubekwa namuhla. Umndeni ka-Ali uthi isidumbu esitholakale izolo eNyatsime ngesikankosikazi Ali. Olwela ilungelo likaZulu umnumzana efihlela Ncube uthi kuyethusa okwehlele ababili laba ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo.
Okwenza abantu bacabangele ukuthi kungabe uhulumende uyathinteka kukho kungenxa yembali yakhe uhulumende. Kusuka ngesikhathi seGugura Hundi khona le nyamalalisa abantu kubulawa abantu batholakale beyizidumbu belahliwe nje. Ngakho ke nxa kulokhe kubonakala kunjengedada, kukhala njengedada, kuhamba njengedada, kuyabe kulidada phela lelo. Yingakho ke kulula ukuthi abantu bacabangele ukuthi uhulumende nguye owenze lesi sehlakalo ngokuba nguye esimazi ngakhona lokho, ikakhulu kulabo abakhuthalele ukuletha inguquko ukuze kuhlonitshwe amalungelo abantu, kuhlonitshwe imithetho.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mbuso Fuzayo okukhela inhlanganiso ye-ibheju likaZulu.
Okuthiwo libandla lamayelo ukuthi abe bandla elingabe libusa yile lingabe lathatha umsekeli wabo, kungabe kuliqiniso? Ngoba leli bandla mbona ngazathi liqede abantu, so imbalini yalo ukuthi liyaqeda. So mbona ngazathi akukho okungasenza singabi leqiniso lokuthi yilo. As long as uhulumende engakenzi anything ezenza sikhole ukuthi ayisiwo, sizabe sikhole ukuthi yiwo.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa uthi kuyethusa okwehlele unkosikazi Ali Lodube.
Sibamba umlomo wangaphansi njalo siyamangala ukuthi iZimbabwe sidleni ngenxa yokuthi sibona ngani impilo zabantu seziphonguphathwa mahlayana. Abantu sebefuna ukubulala abantu bonke, bazabusa amangcwaba na? Namhlanje sesikhala siyalila uMo Blessing bamthwala, bambopha, bambulala, bayamcwilisa emanzini. Sithi siyadinga amapholisa athi zinzani sizalitshela, bakhulume abakuthandayo bathi uthathwe yi-boyfriend yakhe. Namhlanje ipholisa elikhulu, isikhulumeni sepholisa ubaba uPaul Nyati sesethusela imuli ikaBlessing bona bekhala. Sibona ngani luhlazo njalo kuzakwenza iZimbabwe ibuyele emuva kakhulu kwezenotho lokuhlalisana kwabantu jikelele emhlabeni wonke.
Umnumzana Simbama Vaza, okubandla leZANU-PF uthi amapolisa akhuluma iqiniso ngakho ke abezombangazwe basenga ezimithiyo.
More blessing the evidence had shown that she was taken from a pub where she was. People saw that it was a fight between herself and the boyfriend or the ex-boyfriend. This has nothing to do with politics. It is very surprising that CCC are taking advantage of this death and making it look like a political death. The boyfriend could have been a member of ZANU-PF, but he was not doing what he was doing for ZANU-PF. Again, you must realize that the boyfriend is a member of the Catholic Church. Are we then going to say the Catholics are killing people?
Siyakwazi ukuthi uMo Blessing ubulewe umuntu ocatshangelwa ukuthi wayethandana laye. Njalo sisibonile amapolisa ukuthi aphenya lolu daba. Kumele sibalalele khonokho abakhulumayo. Hathi ukuthi sizwe ama-politicians esekhuluma ongaqedakaliyo.
And again, Bulawayo was murdered. The evidence shows that he was murdered by the criminals. And one thing we must understand in both of them, they are not very senior in the CCC. They have no significance. There is no reason for them to be killed by anybody because their death does not change anything in CCC.
Banengi abantu abathunjwa ngabacatshangelwa ukuba badlelana lebandla elibusayo kusukela ngomnyaka ka 1983. Abantu abafika inkulungwane ezingamathumi amabili 20,000 babulawa iGugulawundi eMathebeleland lenkabazwe kusukela ngomnyaka ka 1983. Abanye baphoselwa emigodini bephila bafela khona. Ukukhuphuka mahlayana kwentengo yesinkwa, impuphu, lamafutha okupheka zokusenza iningi labantu lithenge imbambayila, indumba lokudla amagwadla ukuze lifake okuya ethunjini. Iningi lithi seliphila nzima. Kubika uEza Chisa Sibanda weStudio 7.
Ezitolo eziningi isinkwa sesibiza amadola ezimbabwe angamakhulu ayisikhombisa lanhlanu 750 RTGS kumbe ke US$1.60. Lokhu kukhomba ukuthi sikhuphuke ngesilinganiso esingamakhulu amathathu ekhulwini 300%. Abantu abaningi bathi sebephila nzima ngoba imbambayila lokunye lokhu sokubiza imali ephezulu. Ugogo Mamhlanga wehlulwe intengo yesinkwa wathola le mbambayila layo isidula.
Izinto sezidula. Ukuthi sizaphephela ngapha kasikwazi. Ngabe sivela dingi isinkwa siyadula imali akhona ngekwaniso. Ande mbambayileni mbambayela lazo uthengiswa zimbili. $2. So ukuthi sizaphephela ngapha kulo mhlaba kasikwazi. Ukuthi izinto zize zilunge ukuze lathi sikwanise ukuthi sithenge. Ukuthi sizabulawa indlala.
Umnumzana Sifa Dlodlo bezama ukuthenga isinkwa lempuphu esitolo waxoxwa intengo ekhuphukileyo.
Izitolo zonke izinto zikhwelile, even nange-forex yakhona zikhwelile. Angazi uhamba njani. Lami khonapho kunzima, angazi ukuthi uhamba njani. Akunzima.
Uyathenga ngani ukudla?
Eyi, ukudla ukuze kuthengwe kwakhona, eyi, sasi kunzima. Yazama ukuthi uthenge ngani nale imali ekhona, but akuyihlanganisa kwakhona kunzima.
Ukukhuphuka kwentengo yokudla kwenza iningi litshona ngendlala. Uyakhala unkosazana Melinda Ndlovu.
Hayi, mina vela kumphathi ngoba sesidla kanye ngelanga, konke nje akusahlangani. Intazimanga ngesimo. Imuli sokunzima, sokunzima sibili ukuthi siyinakekele ngoba ubamba ngapha, ubamba la ngapha, hayi akuhlangani. Akuhlangani kahle sibili. Kune inkosi.
Le ntandane azazi siyophila ngani? Obri Dube ngintandane kule minyaka elithumi lasikhombisa 17.
Lapha ngiyathengisa ethawa. Nde 17 years. Thina sathiwa ngabazali la. Siba ngu-3 ndabanawo bami abandilandelayo. Izinto ziyadula lapha kunzima. Sidla kanye ngelanga ngoba siyavukela, ngiyavukela ngokuthi ngiyezama ukuthi ngibonte ngezinja. Lokuthengisa ethawa.
Abezitolo ezinkulu bathi kugugudeka kwemali eZimbabwe yikho kwenza bakhuphule intengo yempahla njalo bayithengise ngedola leMelika. Unkosazana Peggy Manyasha osebenzela esinye sezitolo ezinkulu koBulawayo uthi bakhuphula intengo yempahla yonke nsuku zonke.
Izinto sezikhwela ngebhondi konke leyi. Wakhangela nge-last week 2.1 ngahale this week 2.875. Izinto sezikhwela ngebhondi konke leyi. Amathile alalutho ngoba abantu ithinga abala mali. Kunabantu esitolo vele iqiniso. Akulamuntu esho. Uyakubhajethela ngakanani? Ngoba kukhwela every day, vele ngeke ubhajethe.
Umnumzana uNesidube umgcilidlalo wenhlanganiso ye-MLA abahlali bedolobha lakobulawayo eyebulawayo United Residents Association Bura uthi bacela uhulumende angenele ukwenzela ukumisa ukhuphuka kwentengo yokudla.
Uhlupho lokukhwela kwezinto esithi thina ngama-basic commodities onjengabompuphu, osinkwa, ochukela, amafutha, oil, oseba. Ama prices lasepunga uhlale ekhwela usuku zonke lokhwana sokusenza ukuthi abantu kabasenelisi ukuthi bathole lezi zinto.
Intengo yokudla ikhuphuka amaviki wonke kwele Zimbabwe. Bakhala izimathonsi abantu, kukanti iningi seliphila ngamagwadlana embambayila. Njalo lidla kanye ngosuku. Imele Studio 7 ngobulawayo, ikhamu namungeza.
Amalunga ebandla lezaphu eSouth Africa namhla athe gwaqa eBoysens Hotel eJohannesburg ekhumbula impilo kaMoyi owayengumkhokheli webandla leli uNomzana Dumiso Dabengwa uthi uzokhumala usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Viva Dumiso Dabengwa, viva!
Laba ngababe ngabalweli bempi yenkululeko uViolet Zipra abebehaya amahubo abakhumbuza umkhokheli wabo uDabengwa. OkaDabengwa ubhubhe eminyakeni emithathu edluleyo mhlazi ku-23 iNkwenkwezi. Izikhulumi zonke zethu le nkulumo kulumbuthano bezimchaza njengenkokheli ebilesineke, ilalela, ikhaliphile njalo lamaceba abambekayo okuthuthukisa ilizwe. Owalwa impi yenkululeko uMnumzana James Chauke uthe kuqakatheke kakhulu okwenziwa nguDabengwa ikukhipha izaphu kumanyano wayo leZANU PF.
And he pulled out after realizing that certain aspects of the accord were not fulfilled. Njalo siyathemba lowo wayekhona could pushing on not only into yama properties but the concept of devolution, which we feel empowers each and every people where it should be carried out.
Ubona ukuhlelwa kwenhlelo zezaphu uMnumzana Andrew Thebe uthe usizi ukuthi ababusayo eZimbabwe sebelahlile inhloso zempi yenkululeko.
Asikhumbuleni ukuthi during armed strike kwakulelwa ukuthi umuntu abantu endlini yami kwazi ukuvota, endlini yami ibe namalungelo ayikhwala. Izaphu answered the question of land. OkaDabengwa, the pioneers of land. Let's remember ukuthi izaphu ye the government in waiting.
Esinye siphatha amandla sezaphu uNkosazana Vuyani Hlazo uthe njengabomama bafuna ukubona isifiso sikaDabengwa sokuthi omama labo baphathe ezikhundleni zikahulumende sigcwaliseka.
Isicindezeleke kakhulu njengabomama, yikho vele kuyitha ama-target, yikho noma kusenzeka ini kulandwa bomama kuqala. Kubuhlungu kakhulu leyo nto, and mangikhangela kakhulu ngicabanga ukuthi omama fanele ukuthi siphakame silimele ilizwe lethu, singabi ama-soft target, sibonakale ukuthi lathi singabantu.
UNkosazana Thobekile Ncube ophethe ezezimali kulutsha lwezaphu eSouth Africa uthi sekuyisikhathi ukuthi izaphu layo ithole ithuba lokubusa.
Umsebenzi phambili, because kumanje we are here in South Africa, so we have to hide our identity. Sisebenza amaphepha ngaso wethu. Abantu bahlukunyezwa, babulawa, bagijinyiswa, siyabotshwa. But engifisayo elizweni lakithi ukuthi kube nendlela zokuthi kutholakale imisebenzi for amayouth, sikwazi ukuyasebenza ekhaya.
Loba kunjalo, abanye bathi kusasekuningi okuzafuze kwenziwe libandla lezaphu nxa lifuna ukubusa. Lokhu kukuqela kwazakala elizweni lonke ukuba lengatsha ezigabeni zonke zelizwe kanye lokunqoba ekhethweni lwamakhansila labameli bedale lephalamende. Inkosi yesizwe sikamthwakazi kulelani mzilikazi kalokubhengula laye ubekhona kulo umbuthano. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguthuso Khumalo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo siyesikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ikomiti ehlolisisa ukuhlaselwa kwedale leCongress ngozibandlela ngomnyaka ka-2021 ikhangelwe ukuba kusasa iza kwethula obunye njalo ubufakazi bokwenzakala ngosuku lolu. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba kuzahlolisiswa okwenziwa ngowayengumongameli uphumezana Donald Trump wayefuna kugenqulwe impumelo yokhetho lukamongameli. Inhlanganiso yomhlaba wonke jikelele i-United Nations ithi baningi abantu abadabuka kuzwekazi le-Afrika abafela elwandle e-Mediterranean Sea ngesikhathi bezama ukuya emazweni athuthukileyo ngenxa yesimo esibi emazweni abo. Sokusikhathi sezamasiko. Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lomnumzana Bonman Khumalo, isikhulumeli sikwakhethwa ngumdeni wakoKhumalo uba yinkosi yamaNdebele uNobolelani Lobhengula. Sikhuluma ngesikhumbuzo senkosi uMzilikazi. Siyakwamukela kuhlelo baba Khumalo.
Msakazi, ngiyabingelela wena, ngibingelela labalaleli bakho. Msakazi, iMzilikazi Day ingo-10 September 2022 eMhlahlandlela. Abantu babafuna ukuchazela ukuthi iMhlahlandlela isigodlo senkosi uMzilikazi semangweni wematopo uma uphuma usematopo mission. Mhlawumbe ungaba ngo-15 kilometers khona lapho. Kulapho wenzelwa khona 10 September 2022. Bayaqoqana indawana yonke, isatik yonke nje, South Africa, eBotswana, nasekhaya bayaqoqana ukuthi sebelungisa imvunulo ukuthi lolo suku luzoba lusuku oluhle olukhulu. Abadala labekhaya bayahlanganisa ukuthi kuzahlatshwani, kwino kuzadliwa ngalolo suku ukuze abantu bafike badle basuthe bahambe bevungula. Msakazi,
yes, ngathi vele kuqakatheke kanganani ukuthi kwenziwe isikhumbuzo lesi.
Umuntu uma engazazi ukuthi ungubani, engazazi ukuthi uyini, engazi ukudabuka kwakhe, uyantula nje emhlabeni. Njalo ke khulu ama-colonialists babevele befuna ukusilahlisa ubuyithi bethu, ubuzwe bethu. Manje nxa umuntu engazazi ukuthi uyinto bani, uyantula emhlabeni, kuthathwa ngumoya, kufikele umoya umvunguzayele, kufikele umvunguzayele. Kodwa umuntu ozaziyo ukuthi ungubani, uliNdebele, ungumthwakazi, asikho isizathu umuntu angasipha ukuthi simvimbile ukuthi angabi khona esikhumbuzweni senkosi uMzilikazi onguye umakhi walesi sizwe. Yikho ke ngiyakhuthaza abantu ukuthi ukuzazi, ukuzigqaja ngoba unguwe bakho kubaluleke kakhulu empilweni.
Siyabonga kakhulu baba Khumalo, ungadinwa lakusasa. Kuhlelo lamhla lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besixoxa lomnumzana Bonman Khumalo, isikhulumeli sikwakhethwa ngumdeni wakoKhumalo uba yinkosi yamaNdebele uNobolelani Lobhengula. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya, igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Siyabingelela nazihlozi inkosi ezithandekileyo ngalolu suku lwanamhlanje. Sibonga ithuba lokuthi sihlangane sibonisana ngokuvuselelwa kwemoya yethu. Sivuselela nje sibonga laso isipho sempilo, ngoba aluba asiphili nabe kasikwenzi lokhu esikwenza njengamanje. Namhlanje-ke ngalolu suku sizakhangela-ke amazwi esiyakhumbuzana ngawo encwadini yezaga yesahluko sesine, indima ezimbili, 23 lendima yamashumi amabili lane. Sithola amazwi afundeka kanje: phezu kwakho konke okugcinayo, gcina inhliziyo yakho ngokuba kuyilapho kuvela khona ukuphila. 24, susa kuwe ukuphambana komlomo lezindebe eziyisigwegwe, uzidedisele kude nawe. Bakithi leli lizwi liyezwakala mpela ukuthi likhuluma ngani. Lithi phezu kwakho konke gcina inhliziyo yakho, ngoba inhliziyo yona ekunika ukuphila, yona iyenza ube nguwe. Masikhangela ke emulini lapha silandela lamazwi la uverse 24 athi susa kuwe uphambana komlomo nezindebe eziyisigwegwe uzidedisele kude nawe. Siyibona ukuthi ingxaki, ingxabano, ukufuthelana, ukungazwanani, ukuzondana okuningi kwakhona kusukela enhliziyweni engayisiyo, kusukela ukuthi inhliziyo iyagaya ekugayayo, ithi ngakugaya inhliziyo kube sekuphuma ngomlomo langazo indebe lezi sikhuluma ngazo. Obaba okumele babe ziyinhloko zemizi eyakhiweyo, labo mama labantwana kabasakwazi ukugcina inhliziyo zabo. Uyafica ikakhulu ontanga laba batsha ngabakwazi kwesinye isikhathi ukuthi kade vele bangobani bayini ekuphileni kwabo. Ungalalela amazwi akhitshwa ilaba abasakhulayo kwesinye isikhathi uyamangala mpela ubana lo mntwana kambe usuka egumeni elilabazali. Abakukhulumayo ngemlomo yabo bekhuluma bodwa kuze kweqelela kwabanye abadala kakhulu kulabo kuhlasimulisa umzimba. Kabasananzeleli, kabanaki ukuthi ubuntu babo buyini. Sebekholisa khona ukubukwa ngontanga ngalokhu abakukhipha emlonyeni yabo kusuka enhliziyweni zabo. Eqinisweni, emizini eminingi kulokuphambana kwamazwi aphuma emlonyeni yabantu. Ayisibo ontanga bodwa, sengitsho labadala. Bakhona abantu esibakhangelele ukuthi badala ngokuzalwa ngokweminyaka, esikhangelele ukuthi baziphathe ngendlela engcono. Kodwa ngileqiniso siyavumelana ukuthi indawo ngendawo lapho esihleli khona bakhona abanye abantu abadala ngeminyaka, kodwa ekwenzeni inhliziyo zabo nxa sebekhuluma kuyabonakala ukuthi hayi kabakhulanga, baphambene nje. Hayi, ayisiko kuthuka umuntu, kodwa sikhuluma into eyiyo esiyibonayo. Kufuneka abantu bagcine inhliziyo zabo ziphuphuma uthando, zigeziswe ngelizwi lenkosi. Phezu kwakho konke, gcina inhliziyo yakho. Wena ugcineni? Umlomo wakho ukhulumani? Lokho okusukela enhliziyweni yakho. Asikhuleke. Thixo olungileyo, sicela ukubana usinike amandla ukubana phezu kwakho konke esikwenzayo lesiyikho, sigcine inhliziyo zethu ukuze sithole ukuphila ngokuhlalisana kuhle labanye abantu ukuze samukeleke ebusweni bakho. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile inkomo.
Siyabonga kakhulu untungamile inkomo. Kwezabatsha uEzra Jesus Banda ukhokha losakhulayo olima ukudla kwenkomo eluhlaza irrigation scheme eCholojo.
Ungubani igama?
Ibizo lami Lesipho Antoinette Moyo. Lami ngomunye wabasakhulayo kwesilima khona pe-irrigation.
Okay. Lapha ngawusithi liyalima, ngibona uphakathi kwalokhu kuyingo no?
Le ivelvethi ukudla kwenkomo ngapha ulabhulabhu.
Eh? Kwa ivelvethi?
Eh, le ivelvethi le labhulabhu.
Le somile labhulabhu?
Eh.
Kulinywa njani lo?
Lokhu uyalima, ungahlanyela, masuhlanyelile lapha sayekela wawoma ukuthi sibe lenhlanyelo. Inhlanyelo yakhona ngiyasana besiyidobha laphana isiyibekile laphana. Then okunye sakuvuna kusasemanzi sakubeka laphana sakuwomisa. Sekusele ukuthi kugaye.
Likugaya nga?
Abasincedisayo babesithi bazasilethela isigayo sokugaya ukudla lokhwayo.
Mm.
Besifakile laphana ngaphandle sabe sikugayela khona.
Ivelveli lenhlanyelo lethatha ngale.
Ivelveti le sayihlanyelayo sayincediswa ngabantu ukuthi ayikulisa.
Abahambi la bantu?
Ababizwa kuthiwa yikulisa. Ababuya khona lapha bathi yikulisa, bathi bafuna ukuncedisa ama-youth labomama bathi besinika inhlanyelo le.
Ama-youth aphatheke lapha mangaye?
Ama-youth aphatheke lapha sibaningi, ilayini yonke abantwana abancane bakhona lapha. Silima nje lathi lapha sincediswa ngabadala.
So lapha lenzani, selatholani ukuthi lilime kanje?
Akwathi sisalima ulabhulabhu lo asikamthengisi. Simlimile samvuna zambeka laphana emthunzini ukuthi awome kahle. Samenza wabambana ukuthi awome kahle ingahlukani.
sasisichiya lalo inhlanyelo lapho somumisa stop inhlanyelo yakho na siyombi ukuthi sibe lenhlanyelo sala
eh ama youth lapha akwazi libanga
hayi ukuthi siwangaki
sibane eh wenu yini yakho ngulida ngona
hayi angisolida ngobanye omnye wabo nje
okay alila inkokheli liphunga ukuhlangana lo
ukhona ngkholwane
okay umfana
hayi ungubaba
ubaba ongunye olikhokhelayo so lapha kungani bengathondi lime lezithelo zembhida lamalo okunye lokho bathi kuyini lima lokho
ekuze silime lokhu lesipesi esingaka sishoda ngamaphayiji amaphayipi silamaphayipi abalutshwane so masilima silima masesithelela siyamelelana omunye qale ethelele omunye sethelela sokuthi silime indawo enkulu sikwanisele ukuthi silime amatamatisi lokunye isihlahla ngapha sabe singasakwanisa ukuthi sithelezele kahle
so ubufisa ukulima into eziningi wena
eh
namayouth icina ngala
amayouth amayouth ayebasigegelanga sasigege sama ngalapho ukuthi amanzi aphelela la amaphayipi
amaphayipi mafitshane
mafitshane la ngapho kucinini le afikile
so lapha utsho ukuthi okwehlulayo lapha ukuthi impompiso ezingekhoyo
impompi lamaphayipi ngoba vele ziphelela la sithubhela la amaphayipi esiyale amaphayipi akhona amafitshane phelela kona ukuthelezela wona
siyabonga kakhulu ezothisa sibanda ungathini lokusasa wezemidlalo intethelo yezindaba yethu ujoseph njanji usethulela okwenzakala kubulawayo lelizweni lokhu ejikelele
ophethe isikhundla sikamongameli wenhlanganiso yezimbabwe football association ugift banda uthi kudingakala ukudonsa kanye kanye ukuze ilizwe lezimbabwe libuyele libe yingxenye yemuli yefifa ekhuluma emhlanganweni awubiza ngolwesihlanu esigodlweni eharare ubanda uthe kumele inkokheli zomdlalo wenguqu elizweni zisebenzisane ukuze umdlalo lo uvuselelwe
yes there are divisions in football but
ukungaboni ngaso linye kukhona emdlalweni wenguqu kodwa mina le bhodi yami asilandanga uzokhetha abantu kumbe kuphindisela kodwa asilandi ukuzothuthukisa umdlalo wenguqu sizavumelana sonke ukuthi abadlali beqembu elithile bengabe bengayisibo bangani kodwa bengavela bevunule amagawusi afana nayo kumele badlale ngokuzwanana ukuze benqobe ngalokho ke ngithi bonke labo abangabhemisani lathi kabasondele ukuze sibambisane sidonse kanye kanye
ubhanda ukhethwe izinkokheli zomdlalo wenguqu ukuba akhokhele inhlanganiso yezimbabwe football association njalo uthethe isikhundla sikafelton kamambo obenguye umongameli wezifa kusithi yena ubhanda ubengumsekeli wakhe kodwa ubesevalelwe phandle sethiswa icala elokukhetha abaqeqeshi abatsha beqembu lesizwe engelamvumo ubhanda utholakale ngelacala kodwa inkokheli kakamambo iqhubekele phambili imvalele phandle kuthe ke ukamambo labanye bakhe ababalisa uphilimon machana kanye lobrighton malandule sebemise umsebenzi amakhansila enhlanganiso yezifa asekhetha ubhanda ukuba bebambe isikhundla sikamongameli ekhuluma ngolwesihlanu ubhanda uthe imizamo yokuvuselela umdlalo elizweni ivele isiqalile njalo bazaqhatsha umqeqeshi omutsha weqembu lesizwe
we will sit down with them
sizahlala phansi labanye bami sixoxe ngodaba olokuba siqhathe umqeqeshi omutsha weqembu lesizwe mina ngokwami ngingathakazelela ukuba kube ngumuntu oyisizalwane sakuleli ngoba akusiloqiniso ukuba labo abavela phandle yibo kuphela abakwazi umsebenzi
umnikazi weqembu labasakhulayo le Golden White uKotonyati uthi bekungaba ngcono ngabe kulungiswa inhlelo zabasakhulayo kulokuba kuqhatshwe umqeqeshi weqembu lesizwe.
Kasikezwa kakhulu ekhuluma nge-developmental side i-junior league ngoba yiyo inhlanyelo yakusasa. Eyesithembile ukuthi sizathengisa emazweni nxa kungela inhlanyelo amboni sizavuna
ilizwe lezimbabwe lamiswa ukudlala lamanye amazwe ngemva kokuba inhlanganiso ye-sport and recreation commission imise umsebenzi ibhodi yezifa ekhokhelwa ngukamambo kulezi nsuku amanye amazwe awezwekazi lase-afrika aphatheka kumkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi owe-africa cup of nations kodwa elezimbabwe lona kalidlali sikhangele umdlalo kakhilikithi iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi namhlanje inqotshwe nge-21 runs ngele Afghanistan emdlalweni wesibili ohlobo lwe-2020 oqhutshelwe eHarare namhla emini limpumela yanamhlanje itsho ukuba iqembu le-Afghanistan selinqobe leZimbabwe kumncintiswano ohlobo lwe-2020 njengoba linqobe la kumdlalo wakuqala ngomgqibelo ngama-wickets ayisithupha umdlalo wesithathu njalo ngokucina ukhona ngolwesibili enkundleni yeHarare Sports Club ngiyimele iStudio 7 ngokulawayo ingu-Joseph Njanji
siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje Oliver Lisayo, Mokitsu.